trendybeats.com.
Sakandisinga kwate zvirawe zvakaoma woita zvipave. I am a bad girl ndakuvhura ume ninoita matsaganda zvimbisa oita goita vamwe vandizama sezama vafoera vamwe vapupuma nehasha vaboera. Ndino sprinter kunge chita enda ndina munhu anonditifita. Tell your sister and your mister ini ndinopisa idadita yangwe vakandivenga nemoyo wese ndine vanondi Zimba, and in the Novimba night, and where I can even get a boy who was said, you never know did any meal was said. But wherever I was, it was said, who some of the good done is a good and fair. And where I can even get a boy who was said, you never know did any meal was said. But wherever I was, it was said, who some of the good done is a good and fair. Timba Nayawe, the second is in the quarter, we are away. Chaka wama waita zvipave. I am a bad girl ndakugura ume ninoita mataka ndoshimbisa oita goita vamwe vandizama sezama vafoera vamwe vapupuma nehasha vaboera. Ndino sprinter kunge chita enda ndina munhu anonditifita. Tell your sister and your mister ini ndinopisa idadita yangwe vakandivenga nemoyo wese ndine vanondida nemiri wese vamwe
more music on trendybeats.com.